Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri.
Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo inonzi nenyanzvi dzeupfumi, yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvaibva kunyika mbiri idzi. Vamwe vagari vemumaruwa kumatunhu akasiyana emunyika vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo apo dutu mpengo Tropical Storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza. Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vanosvika muKenya mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yechikafu, mafuta edzimotokari, fotireza nezvimwe pamwe nekuvhiringa dzidzo yevana vakawanda vaita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Hondo iyi yakawedzera nzara nekutambura kune vazhinji munyika sezvo Zimbabwe nenyika dzakawanda vaitenga gorosi, zvikwanisiro zvekurimisa pamwe nemafuta edzimotokari kubva kunyika mbiri idzi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hondo iyi yakaomesera vanhu muZimbabwe.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri kuti vafambise zvinhu zvavo uye kuti vagadzire zvinhu zvavo. Saka naizvozvo takaona mutengo ichikwira nekuda kwehondo iyoyi.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamborega vanhu vachitambura, zvinofadza kuti nyika yave kukwanisa kurima gorosi rakakwana zvekuti haichanyanya kurarama negorosi rinobva kunze. Kana sangano reUnited Nations rakabvumawo kuti hondo iyi yakavhiringa zvinhu munyika dzakawanda panyaya dzechikafu, izvo zvakazoita kuti masangano akaita seAfrican Development Bank abatsire Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $25 million mukutsigira mabasa ekurima. Gore rapfuura, Zimbabwe yakavhota ichipikisa chisungo cheUnited Nations chekuti Russia imbomiswa kuve nhengo yesangano iri nekuda kwekurwisa kwayo Ukraine isina kudenwa, uye nezuro haina kuvhota pane chimwe chisungo chekuti Russia ibude muUkraine. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe kutsigira Russia, iyo vati muitiro wayo unopesana nezvisungo zveUnited Nations, zvakaipa. Dr. Zembe varatidzwa kusafara nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pevanhu vakawanda vemuZimbabwe vaidzidza kuUkraine.
Maitiro eRussia haasiwo, hapindirani netsika yedu yomuZimbabwe, hapindirani netsika yeUnited Nations, uye haana magumo akanaka okuzogarisana murugare. Totoona kuti magumo achatozouya pakutaurirana vanhu, kwete kuparadza upenyu kwa vanhu nezvivakwa nefuma zvirikuitwa neRussia muUkraine.
Vakasano bada chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati bato ravo harifariri hondo uye vashora hurumende nekutsigira Russia.
Anotaura kana ari kuRussia anotaura achivasapota, kana abuda mari nezvimwe akutaura achitawesa.
Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi kana womutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mumwe wechidiki muzano PF vaPeter Matangi vati Zimbabwe inyika yakasununguka nekudaro inodyidzana nevainoda. Vati Zimbabwe inomira neRussia nekuti nyika iyi yakamirawo neZimbabwe payakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira.
Kupera kwazvo sekuvimbisa kwakaita vaPutin vakatitsigira zvikuru panguva yatakanga takaiswa pamasanctions aripona nhasi neAmerica kuti tisabude United Nations tichaona paita New World Order ichava nekukosheswa kwekuzvitonga kwenyika dzakasiyana-siyana.
Mumwe mubereki ane mwana akavhiringwa nehondo kuUkraine, Michael Moyo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo ari kupedzisa zvidzidzo zvake ari kuBritain. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti akazopedzera zvidzidzo zvake kuKenya kune imwe yunivhesiti yaidyidzana neyunivhesiti yaaidzidza kuUkraine. Mutungamiriri weZimbabwe National Students Union vaBenoni Ncube vanoti havana ruzivo rwekuti vana vaidzidza kuUkraine vakafamba sei uye varipi, sezvo hurumende isiri kubuda pachena pamusoro penyaya iyi.
Hatozivi semunhu wese kuti takamira papi nenyaya yemastudents edu ari ikoko neari kuuya kuti ari kuuya sei iyezve ari kupi. Hatisi kutopiwa information iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vati vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemumaruwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika vanoti vabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo apo dutu mpengo retropical storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza, vachiti vanotyira kuti hurumende haina kunyatsogadzirira kuvabatsira. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekumaruwa ava vanoti kunze kwekufambisa mashoko eyambiro kuvagari, hapana chimwe chinooneka chiri kuitwa nehurumende kudzivirira njodzi yedutu mupengo iri risati rasvika. Vanogara munzvimbo dzakadzikira vanoti dai hurumende yatanga chirongwa chekufana kubvisa vanhu munzvimbo idzi pane kungovaudza kuti vazobva kana mvura yave kunaya. Mumwe mugari wekwatamandai kuChipinge mudunhu reManicaland, vaEdward Chagonda vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachigara mudzimba dzemapango nemadhaka dzisina kusimba idzo dzinogona kupazwa nedudu mupengo iri.
Nokuti isu titotyira upenyu hwedu nekuti tiri kunzwa kuti kune Fred achauya dutu mupengo riri kuya remhepo. Manje kwatinogara kumaruzevha kunototyotya ikoko, vamwe vagara mudzimba dzemadhaka, vamwe dzemapango dzisina kusimba. Saka ingadai hurumende yakasina kubvisa savanhu kune vari kugara kunhu kwakakunukunu kwakaderera kwavari ikoko.
Vamwewo vanoti hurumende yaifanira kunge yakatanga kare chirongwa chekubvisa vagari munzvimbo dzinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richarova zvakasimba vakada sevanhu vakwegura nevakaremara. Izvi zvatsinirwa navarwoni chikwenhere vemumusha wekwazano mudunhu remasvingo avati hurumende haifaniri kumirira kuti dutu mupengo ritange rasvika yozobetsera vanhu, vachiti rubatsiro runogona kuzosvika vanhu vatopera kurasikirwa neupenyu kana midziyo.
Hatina tarisiro kuti hurumende nezvainokwanisa kuita kuzheko kutoti maNGO vanokwanisa kuuya vakabetsera kuti vanhu vakwanise kugara vato zvokuti timirire kuti uye zvasingaiti dai zvanga zvichitoita vanhu vaidai vakatobviswa kutotanga kana nezuro chaiko vachiiswa nzvimbo dzakakwiriravo provhaidwa nechikafu nezvimwe zvinhu.
Nezuro hurumende yakazivisa vanhu munyika kuti vana vechikoro mumatunhu achasvika nedutu mupengo iri rinenge rine simba vasaende kuchikoro nhasi. Matunhu aya anoti Manicaland, Masvingo, Matabeleland South, Harare, pamwe neMashonaland East neMashonaland West. Asi mumwe munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati kuvhara chikoro chete hurumende isina kubvisa vana muzvikoro zvavanodzidza vachigarapo zvinoratidza kuti haina kurongeka. Vachiti izvi zvinogona kuita kuti vana pazvikoro zvakadai varasikirwe neupenyu sezvakamboitika mugore recyclone idai.
Yagara yangotaura kuti vese vari muzvikoro zvebhodhi zvinogona kunge zviri muwei yecyclone. Zvagara zvangoita sekuti vana vanzi vabve muzvikoro imomo nekuti toziva zvakaitika kausuluwanga kuchipingo. Vakazosangana nedambudziko rekuti mahostel mavaigara nemabuilding akandonomokerwa usiku, vana vakakuvara pakatosvika pakufa vamwe vana.
Mutauriri webazi rezvekutongwa kwematunhu rinotungamirira bandiko reCivil Protection Unit munyika vaGabriel Masora vakurudzira vagari kuti vasabatire hura maoko vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kuvabatsira.
Hurumende tinoda kuzisa kuti taisa urongwa wakati wandei kuitira kuti nyika yagadzirira kubatsira avo vangangongana dambudzikonzerwa nesevhie tropical storm Fred. Tiromba tichikurudzira madzishe edu kuti asivise vanhu nezvetropical storm iyi. Tinokurudzira zvevanhu vagare mudzimba kana kuchinaya sayambuka nzizi dzakazara, uye vanogara kunzvimbo dzakaderera vaende kune dzakakwirira.
Kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatoisa padivi nzvimbo dzichange dzichizoiswa vanhu vanenge vasangana nedambudziko rinenge rakonzerwa nedutumupengo iri mumatunhu ose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika mumashoko aro nhasi rakurudzira vagari mumatunhu mashanu kuti vagara vakagadzirira dutumupengo iri vachiti ranonotswa asi riri kuwedzera kusimba, uye rinotarisirwa kusvika munzvimbo yeChipinge kuManicaland munguva dzekuma3 mamba kwedza. Bazi iri rati dutumupengo iri riri kuwedzera simba sezvo mhepo yaro yanga ichifamba nespidi yemakiromita 110 paawa imwe chete 110 km, ichitarisirwa kuzosvika munyika yave kufamba nemakiromita 120 paawa 120 km per hour. Sangano nenhau reAssociated Press rinoti Tropical Storm Fred yasiya mvura yakawandisa kwazvo yanaya munyika yeMozambique nhasi. Dutumupengo iri rinonzi rasvika mudhorobha reVilanculos riri kumahombekembe kwenyika iyi richimhanya makiromita 130 paawa yoga yoga 130 km per hour, uye riri kutarisirwa kuwedzera mwando. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vasvika muKenya nhasi mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Amai Biden vari kutarisirwa kushanyira masangano nezvirongwa zvine chekuita nemadzimai nevechidiki, kutaura nezvekufambiswa kwemari mumabhanga nezvemamiriro ekunze nezvimwewo. Vasati vasimuka kubva kuNamibia, amai Biden vaita musangano nevechidiki vachizeya nezveutongi hwejekerere. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvare Mo Blessing Makawa, vanoti vafadzwa zvikuru nekushanya kwaamai Biden, uye vane shuwiro yekuti nyika yeZimbabwe ivewo neutongi hwejekerere kuitira kuti iwanewo vashanyi vakadai vanozobatsira mukuunza rutsigiro kuzvirongwa zvinosimudzira madzimai pamwe nevechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye namuzvare Makawa nezvenyaya iyi.
Kushanya kwamai Jill Biden muno muNamibia ndoona sekuti chinhu chakanaka, because zvichasimudzira nekukurudzira madzimai emuno neyouth nevana emuno kuita mabasa akasiyana-siyana. Vachabatsirika munzira dzakasiyana-siyana, like nhasi vaenda kumacharity homes. Pane inonzi Hope Foundation, is a non profit making organization inoona nezvekuchengetwa kwevana vanerera nevanoshaya vana vakadaro.
Munoona kuchizobatsira here madzimai nyanya sekutaurwa kwamaita kuti nhasi maona vachienda kunoshanya kunzvimbo dzevanotambura uyezve vachitaura nevechidiki?
Ndoona sekuti zvichabatsira, especially kana zvikaimplimentwa zvakanaka. Ino mahurumende dzedu dzemuno muAfrica panoitika zvitiko zvakadai kana paine mafanzi anenge areleaswa wakashandiswa nenzira dzakafanira ndinoona sekuti zvichabatsira zvakanyanya.
Tombotarisa kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe chiri imomo muNamibia, zvii zvamunoshuwirawo kuti zviitikewo kunyika yeZimbabwe takatarisa zvatiri kuona zvichiitika izvi pashanyamai Joe Biden?
Ndinoshuwirawo kuti dei kunyika yedu yeZimbabwe taiwanawo rubatsiro rwakada kuita sairworo from European countries especially area yemayouth. Ndinoona sekuti youth yedu yasiyana ama 2000 asiyana neyouth dzimwe dzaiviko kare. I think vari kumiga they need to be empowered. Dzenguva ndosaka muri kuona kuti vana vaakutena into drug abuse, alcohol abuse, pampachona kushaya zvekuita. Havasi empowered, sekuva empowered kwataive tiri. Munoziva kuti kudhara vana vaiti vachikura pamupacho chero dai akatadza chikoro aiwanirwa zvekuita, vamwe vaisona, vamwe vaiita hudwik, vamwe vaiita zvakangosiyana siyana. But these days zvatosiyana, unotongoona kuti zvasiyana.
Zvii zvingaitwa nenyika yeZimbabwe kuti vawanikwewo vachiona kushanya kwakadai?
Inovagadzirisa panhau yedhemokrasi kuti vanhu vasangotye, vasangofile kuti inzvimbo yekuti vanhu vanombunyikidzwa, vanhu vano like zvauraya even industry yemunyika medu. Mainvestors they are not free to come into our country.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvaremo Blessing Makawa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuVindhoek kuNamibia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanonzi vasangana nevekereke dzechipostori vari pasi peurongwa hwevapostori for economic development. Musangano uyu unonzi waitirwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatendi ava vachinzi varatidza chido chekuti vange vachipindawo muzvirongwa zvine chekuita nebudiriro yenyika nekuchengetedza rusununguko. Richinyora padande mutande reTwitter, boka rinoona nezvekuburitswa kwemashoko emutungamiri wenyika rePresidential Communications Zimbabwe rati vamiririri vemapostori ava vakumbirawo kuti mutungamiri wenyika vaumbe bazi rinoona nezvezvitendero reMinistry of Religion.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakati nemusi weChina uchazivisa nezvezvirango zvitsva zvinobata pese zvichatemerwa Russia uyewo nerubatsiro ruchawedzerwa kuUkraine. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nhasi padande mutande nevatungamiri venyika dziri mugungano reG7 pamwe nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Vamwe varimi vefodya mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema nekuparadzirwa fodya yavo iyo yanga yoibva nemvura ine mhepo nechimvura mabwe. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Mvura ine mhepo yakanyanya pamwe nechimvura mabwe iyo yakanaya nesvondo kumatunhu madiki anoti Hurungwe, Makonde nezvimba yakaparadza fodya nezvimwe zvirimwa. Kunyande mvura iyi yakaparadza zvimwe zvirimwa zvakaita sebinzi, chibage nedonje. Kuparadzwa kwefodya kuchaita kuti varimi ava varasikirwe nemari iyo vaitarisira kuwana. Kuparadzwa kwefodya uku kwakasiyana nekunoitwa zvimwe zvirimwa, sezvo fodya ichichikorwa mashizha kubva padzinde zvinozomanikidza kuti varimi vakohwe fodya isati yanyatsosvika uye zvinoita kuti vasawane mari yavanotarisira. Mumwe murimi akaparadzirwa fodya yake ndivatekshuwa Magora vanorima kututi kumakonde. Vamagora avo vainge vasina kuzvidzivirira kunjodzi dzinowira varimi kuburikidza nekutora insurance yefodya yavo, vanoti vakarasikirwa nefodya inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamagora vanoti vave kumanikidzwa kukuwa fodya yavo isati yasvika sezvo yakatyorwa.
Mvura yakawanda. Yakawanda zvokuti ukaona ikatsuka semaroera yakaita ipapa pamvura yakanaisira nezuro. Mvura iyi hayanga isiri raiti.
Kuwanda kwemvura uku kunonzi kuri kukurumidzisa kutsukisa fodya yese nguva imwe chete sekutaura kwaLangton Chidhakwa, ava vanorima vari kumakonde zvakare.
Pozoti uipisire manje upanozonetsa noti nzvimbo yaronga wagadzirayo ndeyekuti ongozi hano ndikatora mashizha tu ndichipisa ndinokwanisa kupisa hekta yese. Asi kana fodya yazvibva sezvizvizvi manje haisisina kuti izvo uchamira kutora tutu unonga wakuita yeya vanoti bhabhunu ripingi yekuti unonga wakutongopurura yese inenge yangu ibva kuti ukwanise kuchengetedza.
VaChidhakwa vanoti kunyange zvakadaro vanotarisira kuti fodya yavo ichatengwa nemutengo wakanaka unodarika madhora mana ekuAmerica pakirogramu kana kuti US $4.
Ndezvatanga tiri kutarisira chazvino kuti fodya iyi yanga yagezwa fete zvekuti kana mubhani iri kubuda zvakanaka sezvamaona payapa. Saka tanga tiri kutarisira pamwe chete inogona kutengwa nepraisi yakanaka.
Mumwe murima asiri kufara nekuparadzirwa zvirimwa zvake ndivamunei majasi ava vakaparadzirwa donje ravo iro rainge rave kuita maruva.
Zvinomuka semaona ndanchiita sanhasi kotoonika. Ndatobva kumunda ndakatongodoka chaizvo.
Panyaya dzekutorera zvirimwa zvavo insurance, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo kana mvura ine mvura mawe, vachiti nekuda kwedambudziko iri varimi vanofanirwa kuchengetedza chirimwa chavo kuburikidza nekutenga insurance.
Fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo, chivhura mawe nemoto. Pamusana pedambudziko iri varimi vanofanira kugara vaine insurance kuitira kuti kana vachinge vawirwa nedambudziko remhepo, chivhurawe mawe kana moto, izvo zvinoparadza fodya nenguva diki diki zvikuru, vawanewo mubhadharo unoita kuti murimi akwanise kudzokera munda zvekare kana kusarawo nechouviri.
Asi amai Jiti vanokurudzira varimi vefodya kuti vatsvage makambani asingavabire mari yavo, vachiti vanogona kushanda nemasangano anomirira varimi.
Pamwe varimi vazhinji kunyanya varimi vadiki vanorima vasina contract, vanoramba kubhadhara mainsurance aya pamusana pedambudziko ravanowana kana voda kupuhwa mari iyi, nemhaka yokuti vanenge vabatana nemamwe makambani anotsotsa varimi. Ndinokurudzira varimi kuti vatange vaongorora makambani aya vachibatsirana nemafarmers unions kana nevanomirira mainsurance companies aya. Chinhu chinorwadza kuti murimi abhadhare insurance ozotadza kubhadharwa kana awirwa nedambudziko.
Fodya ndicho chirimwa chinounza mari yakawanda munyika kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Fodya inounza mari inoda kusvika pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica munyika. Kunaya kwemvura inoparadza kuri kutyirwawo kuti kungangoitika zvakare nhasi kana mazuva ari kutevera, sezvo vanoongorora nezvemamiriro ekunze vari kuti pane dutu mupengo rinonzi Tropical Storm Freddy richapinda munyika richibva kunyika yeMadagascar. Varimi vanokurudzirwa kutorera zvirimwa zvavo mainsurance kuitira kudzivirira kurasikirwa nemari kana zvakaparadzwa nemamiriro ekunze nekuda kwekuwanda kwemvura, kushayikwa kwayo kana mamwe matambudziko anosanganikwa nawo mukurima akaita sezvirwere netumbuyu zvinokanganisa mbesa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kichi waza Friday, my darling, waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondorino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Ata Madzimba nemagitare achinzi Vigo Ata anekambo kaanoti kari kunetsa mazuva ano kanonzi zvichanaka kanosanganisa musambo wezim danzo nehip hop ngatinzwei hurukuro yataita naye
Zumbo wona na kusiga tapi na mabula nekuti baby wewe wakanga
I like music since I was primary so ndoka ndakatangaza under fire but zvekutozonyatso kuita zvemusic zvekuda kutorekota and so forth zvazvo zvinapedza all level
so vabereki vaitwo kudii pamakatanga kurova magitare
vabereki vakatongonditendera kuti ndiite zvemusic vakazosvarira vatiita zvemusic
iwo mumanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu
inini ndoiva hip hop nedanzo see hip hop ndoyandiri kunyanya kudi kurekoda vanhu vakuifarira ndisati ndanyanyatsowana marketing yakakwana wana marketing yakaita seMV Studio 7 kan market Amazon ndopanichaona vanhu vakutambira seMV
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
ma challenge atongosangana nawo aakurekoda tazongowanyatsowana finance akakwana pakurekoda tikarekoda matrix atakwanisa kudi kumaketawo obviously totaka pakurekoda ii pakurekoda panorema kuti uzonyatsowana mari yekurekoda chai chai hei ama one nekuzowanawo zvemashoo zvekuti tiwo tizivikana ndinoimba ndopari kunetsa ndoma challenge
pamwe ndichaita muvhoni pane vandaingochimba asi handichatozvioni handichadembopimba
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
nandatibata anondiwana pafacebook Castro Vigo even payoutube account YouTube Castro Vigo TikTok Castro Vigo number 0779013877
mune mashoko amungasiyirewo vatsigiri venyu here
maweza ndinongoda kungopa vachada kundisapota I won't disappoint underscore meter the music I'm producing more and more and more and more and watch out for me I love you my friend chero musati makundisiyo but I love you and watch out for me Vigo
chitipaiwo wani kamunoda kubuda nako mudariro tumbokati chwa
tamboka ndoda kuti ndibude nako mudariro ndoda ndofara song zvichanaka that's my best favorite song hip hop song zvichanaka that's my song
nanguwa atichazongoonana kusvika tapina manguva nekuti baby wewe wakanga usingandide wakanga usingandide uchiti andikufite uchina udza vamwe nasinda funga kumira zvirudo nechade nasinda funga kusiya wandironangetsaka baby vana pavakamunditiedi chawaindoda chete kudya mari uchindisaka zvakune shamwari andichabhilivha murudo amena zvazvinoitawa so andichabhilivha murudo amena zvazvinoitawa so baby iwewe wakanga usingandide wakanga usingandide uchiti andikufite uchina udza vamwe nasinda funga kumira zvirudo nechade nasinda funga kusiya baby wangu ona yakwana nguva atichazomboonana kusvika tapina muguva pamwe ndichaita muvhoni pane vandaingoti
apo mange muchinzwa kambo kanonzi zvichanaka kakarohwa naAta Madzimba remagitare anonzi Vigo mukomana wechidiki manzwa hurukuro yataita naye anga ari parunhare kuHarare tinokupaizve chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa gore kwehondo iri pakati peRussia neUkraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Nhasi vagari vemumaruwa nevekumatunhu akasiyana siyana munyika vochema nerekutyira kurasikirwa neupenyu pamwe nemudziyo nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa kupinda mangwana mambakwedza munyika retropical storm Freddy. Mudzimai wamutungamiri wenyika yeAmerica vaamai Jill Biden vosvika mukinya murwendo rwavari kushanya. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.